manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 1 2020 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi tichitendawo kuti mave negoredzva rakanaka ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
Tandinokurudzira vanhu ndechekuti kana pane zvavanoziva zvisina kunaka zviri kuitika endai kumapurisa vari pedyo kana zvanesa kune anticorruption kune issue zvakasiyana siyana kunyarara uchiziva kuti pane zvakaipa zviri kuitika zvaangofanawo nekupara mhosva yake
gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vanoti mapurisa ari kuzosunga vose vari kusungidzirwa kuti vakauraya mupurisa kubattlefields uko kunokorokozwa goridhe nemusi wemugovera
Ichi territory ya wano maina muZimbabwe munomu. Ine ya tinga timushurungu ya Godfather. Zibabareko kutiwese wanengu wachibada rachengumi kumunu hiyo ya mwato ndiluku protect hai.
Asi, vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kune zviwanikwa vari kupomera mhosva vamwe vakuru vakuru vemuhurumende yekurega vari kunzi mashurugwi vachiponda vanhu. Hurumende yowedzera mari dzezvipatara. Amai Mary Chiwenga vanonzi vave kurapwa navana chiremba vari kujeri rekuchikurubhi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti asunga vanhu vaviri vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekuurayiwa kwemumwe mupurisa Constable Wanda Hokoyo paGood Hope Mine kuBattlefields Kadoma nemusi wemugovera. Vanhu ava vanozivikanwa neremadunirirwa rekuti mashurugwi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe tikavabvunza nezvekuferefetwa kwenyaya iyi.
Things are going on. I cannot disclose now at what stage they are, but tichanengataura zvekuti mapurisa they are busy on the ground. They are leaving no stone unturned kuti vaone kuti vakazvitanda vanani and vachabatwa. That I can guarantee the nation kuti hakuna kwaunozohwanda mutemo muZimbabwe. Zimbabwe inyika ine peace, inyika yakanaka yekuti vanotozviziva vakapara mhosva yavo kuti vakazviparira. I can assure the nation that vanhu ivava vachabatwa. It's a question of time, but mapurisa vari paground and pazvino pavanobatwa the nation will know. Hakuna kwaunohwanda muZimbabwe, hakwatotiza mutemo muZimbabwe. You can't hide from the law. So that I can assure you kuti our police are on the ground. They are busy investigating.
Vamwe vari kuchema chemawo kuti vamwe vezvematongerwo enyika vanogona kunge vaine zvikwata zviri kukorokozawo. Inyaya iri kuferefetwa here?
Isusu tinotika kana pana ane humbowo dambudziko ratinosangana naro ndere kuti vanhu vanotaura kuti ndo zviri kuitika asi tiri kuti as Zimbabwean citizens we have a collective responsibility chese takadaro kuona kuti nyika yedu ikasagara zvakanaka. Kana une zvaunoziva kuti ndo zviri kuitika uya taurire kuti tipe humbo titaure kuti zvakati zvakati ndo zviri kuitika nyaya dzoferefetwa. Chandinoona ndechekuti vanhu musocial media tinotaura se vakafanana nevanhu vakapara mhosva yoiyi vakauraya mupurisa vanotozivikanwa vanhu ivavo vanotogara muvanhuka vanhu vakapara mhosva vanopara vari 102 vanga vakawanda and hatitambotiziti hapana vanhu vanovaziva hazvigoni panogona ngana pana vanhu asi nenyaya yekuti vanhu havadi kutaura nekuti kana kuti mumwe musi vanovemwe zvaitika kuna nhingi mhosva imhosva mangwana inoya kwako. Tandinokurudzira vanhu ndechekuti kana pane zvavanoziva zvisina kunaka zviri kuitika endai kumapurisa vari pedyo kana zvanesa kune anticorruption kune issue zvakasiyana siyana kunyarara uchiziva kuti pane zvakaipa zviri kuitika zvakufanana nokupara mhosva yacho hatikwanisi kuramba kana kubvuma kuti pane zvakadaro zvinoitika asi tikaramba tichimbozvitaura mumasocial media tisingaunze umboone mazita nei kuti zviinivhestigetwe zvino hatina kwatinoenda senyika
gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe vachitaura vari parunare muHarare mukuzenyaya iyi tabatawo mukuru wecenter for natural resource governance vafarai maguhu
mashurugu aya vane nguva yakati rebei vachiita mabasa iwavo tinorangarira kuna 2008 vakauraya vanhu vakati kuti kwamarange pavakauya kumadiamonds and then after that vakaita resurface kubhindura kwakichiya tota but chikuru chinooneka pamashurugu ndechekuti vanhu vanodya nevanhu vakuru vezvematongerwo enyika saka vanozivikanwa kuti ndivanani uye vanoshandira kupi vatori nematerritories avo and ichi territory yavanomaina muzimbabwe munomu ine yatingati muchirungu egodfather zibaba reko kuti vese vanenge vachibhadhara chegumi kumunhu iyeye anovati ndiri kuprotectai saka tinozwa kurwadziwa kuti upenyu hwemupurisa hwakasvikira pakurasika nekuda kwevanhu vakadaro vanhu vaifanira kunge vakasosungwa kudhara vari mumajeri kutaura kunoku asi vanongoitwa catch and release
asi ndichitaura negurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe vari kuti ivo kana paine vanhu vanoziva ivo vamati mai enyuchi kana kuti magodfather vanofanira kuupa humbowo kumapurisa
kungotaurawo kwavari kuita vakazembe-kazembe vanhu ava vanozivikanwazvo mamwe mazita acho atori mupublic domain saka isusu hatikwanisi kuzoita basa rehurumende hurumende inofanira kuti izvitsvage iwo nekuti idambudziko raakuafekta nyika yese uye pane vanhu vakawanda vatokuvara nekuda kwevanhu ivavo tinoziva Zimbabwe Republic Police neCID yedu vari vanhu vane unyanzvi hwakapetwa panyaya yekuongorora kuparwa kwemhosva uye nekusunga vanhu vanenge vari kutiza like zvavanoita maarmed robbers
mukuru wecenter for natural resource governance vafarai maguhu vachitaura vari parunare kwamutare bazi rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana rakazivisa nezuro nezvekukwipatara zvehurumende kutanga nhasi vachinyora mugwaro ravakaburitsa nezuro munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vakati bazi ravo rakanga rasvika padanho iri richitarisawo kushupika kuri kuita veruzhinji semuenzaniso murwere wechikuru achaonekwa pachipatara cheparirenyatwa ave kufanira kubhadhara madhora mazana maviri kuchitiwo mwana ane makore anodarika mashanu ave kubhadhara madhora zana Dr. Mahomva vanoti vana vari pasi pemakore mashanu nevakwegura vari pamusoro pemakore anosvika makumi matanhatu nemashanu havabhadhariswe mari idzi varwere vachaenda kuzvipatara zvikuru zvemunyika vave kutarisirwa kubhadhara murwere anenge tinodzokora zvakare pavarwere vanenge vachienda kuzvipatara vari kutarisirwa kuti vabhadhare mazana madhora zana nemakumi matanhatu mwana ane makore ari pamusoro pemashanu achibhadhariswa madhora makumi masere zvipatara zvematunhu makuru zvave kubhadharisa madhora zana nemakumi maviri kumurwere wechikuru mwana achibhadhara madhora makumi matanhatu kuchitiwo zvipatara zvematunhu madiki kana kuti district general hospitals murwere anenge obhadhariswa madhora makumi masere vakazvitakura vanobatsirwa vachiita zvekudr Obadiah Moyo asi mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vaudza studio 7 vaudza Jonga Kandeviri westudio 7 kuti kukwidzwa kwemari dzemuzvipatara uku kuchaomesera vakawanda sezvo veruzhinji vasingakwanise kubhadhara
zvinotityise zvinokatyamadza uye zvinosuwisa kuti hurumende iri kuziva kuti veruzhinji havasi kutambira kana kuhora mari inoita kuti vange vachikwanisa kubhadhara mari dziri kurehwa kuzvipatara. Kwouyawo zve iye zvimwe izvi tingati nebumbiro remutemo idza ra2018 iro rakatipa yatingati kodzero yeutano, right to health. Bumbiro iroro rinorevawo zvekare kuti ibasa rehurumende kuti vana vayo venyika vange vachiwana utano huri pamusoro-soro uye husingavadhurire zvakanyanyisa. Tiri kushamisikawo zvekare tichiona pamafizi matsva iwawo ari kurehwa nehurumende ari kutarisa zvinhu zvakaita sana cesarean section, mari dzinobhadharwana namai vaye vanenge vakazvitakura. Asi isusu tese tichiziva kuti kune mutemo zvekare wehurumende iwo unoti vanamai vakazvitakura, vana vari pamakore ari pasi pemashanu nevaya vari pamakore 75 zvichienda mberi havange vachitarisirwa kunge vachibhadhara kana vaenda kuzvipatara zvehurumende. Saka izvi zvinoreva kuti veruzhinji avo varombo vasina mamedical aid vachange vachisangana nenguva yakaoma zvikuru kuti vange vachikwanisa kubhadhara mari dzakadaro.
Asi varusike, tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu munyaya dzehupfumi, hazvikodzero here kuti mitengo yezvinhu zvakaitawo sekuripira muzvipatara inge ichikwira? Tichiona kuti mitengo yezvinhu zvakawanda iri kungokwira.
Hapana chakaipa kuti mitengo ichikwira, asi mitengo kukwira kwayo inofanira kunge ichienderanawo kane mari dziri kubatwa nevanhu. Pari zvino izvi ndoda kukutsanangurirai kuti chiremba chaiye nemari yaari kutambira kana kuti mukoti, manesis nemari dzavari kutambira havatombokwanisa kubhadhara mafizi arehwa iwawo. Zvoreva kuti vanhu vacho vari kupa sevhisi vakaita sana mukoti vari kushanda muzvipatara izvozvo akava nedambudziko rekurwarirwa kana kurwara iye pache zvake haatombokwanisa kubhadhara mafizi iwawo.
Avo vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gweta Ramai Mary Mbaiwa, mudzimai wemumwe mutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, avo vari kunetsana naye, vanonzi vari kurapwa naana chiremba vekujeri rekuchikurubhi, uko vakachengetedzwa vakamirira kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mukuziya nyaya iyi, tabata gweta ravo vataona Nyamakura.
Vachirimo mujere tatombofanana mbotipaite kakumira mbijana tichimirira kuti mutonga anoti tichindoreva kuti judgment ichapiwa inge ichatitemena kuti next step ndeti kana achinge abuditswa namutongi kuhaikoti kureva kuti akuenda kumba vachatongera vari kumba kana mutongi paikoti achinge aramba kureva kuti pane panozotaswa kuti takuenda kuti kuba ipapo.
Pane mashoko ekuti vanga vari kuti havasi kunzwa zvakanaka, vari kurapwa here vari muusungwa umu, zviri kufamba sei?
Ndizvozvo, vari kurapwa varimo muusungwa, asi semunhu anorwara kuvharirwa mujere kune efekti yakuinako pamunhu, asi kurapwa vari kurapwa vana chiremba vavo vari kuedza kuti vange vari comfortable as possible.
Saka vari kurapwa navana chiremba vavo here kana kuti ivavo vanenge vachiunzwa nevekumajera?
Vanga vari kuonekwa nachiremba kuchikurudhi ikoko kuchipatara chepajerifa.
Muri kufara here nekurapwa kwavari kuita?
The best service inogona kuwana munhu ndiyo service yekunze, but kana munhu achinge apinda muchizarira pane compromise inge achifanira kuitwa munogamuchira zvipo zvacho, asi best scenario yatiri kuda isusu ndiye kuti vabude vanga vachitonga vari kumba uye vachiona chiremba wavanoda panguva dzinodikanwa nachiremba kwete zvekunge vakabatwa vari muchizarira.
Vataona Nyamakura ii gweta Ramai Mary Mbaiwa, mudzimai wemutungamiri wemutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, avo vari kunetsana navo. VaNyamakura vanga vari parunare muHarare. Vanhu vakawanda vashanyira mapako echinoi nhasi uye vakurudzira veZimbabwe kuti vape munhu ane ruzivo nezvenzvimbo iyi nguva dzose kuti ange achivabatsira pamari dzavanobhadhara dzemadhora 10 nemashanu dzekupinda munzvimbo iyi. Asi veZimbabwe vanoti vanenge vachida nyanzvi vanofanira kubhadhara imwe mari yakati wandei pamusoro pane yavanenge vapindisa. Atsa Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vanhu vashoma vashanyira mapako aya nhasi zvichienzaniswa nenguva imwe chete gore rapera. mapako echinoi aya anozivikanwa nezita rekuti chirorodziva anonzi aishandiswa kukandwa vanhu vanenge vatadzira mambo nyamakwere. Mambo nyamakwere vanonzi vakazorwiswa vakakundwa namambo chinoi vane zita rakazotumidzwa guta rechinoi. Mambo chinoi vaishandisa mapako echinoi kuhwanda varwi vemandevere. Asi nhoroondo yakadai yanzi namuzvari munarisa Kapisa havaizive sezvo vasina kupiwa munhu anovatsanangurira kana kuti tour guide.
I think they should bring my guides. Like patro kubva kumusoro, we don't even know kuti what's going on. Makezu vaitei nezvei and we're just walking. It's more like tauya kuzoona mvura panapa or we came to see Makezu.
Muzvari munalisa vanotiwo matombo avanotsika vachipinda nekubuda mumapako haasisina kusimba uye mamwe ava kutsvedza, izvo zvinokonzera kuti vanhu vatyoke kana kuminyuka makumbo.
Vanhu vakutofamba vakabvisa vane mapush like mine vanotsvedza vakadona. I think this is improved.
Mumwe mushanyi vashadzeki muchemei vanoti kushaya munhu anovatsanangurira nezvenhoroondo yemapako zvinoita kuti vana vavanenge vauya navo vatadze kuziva nhoroondo yemapako kana vave kudzidza nezvechinoi kezi.
Vachikuti patime inenge iri yemaholidhe kwavira vanhu vakawanda zvakafanana vanenge vane vana vachiita seyadhishwa mwanaropa anotadzokera kuchikoro kana kubata bhukure kuchikororoka zvinhu zvive zvaamo practical.
Asi mumwe mushandi wezimparks uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anoti zimparks haingapinze basa munhu anoshanda pahoridhe chete sezvo kuchiuya vanhu vashoma pane dzimwe nguva. Izvi zvapesana nezvataurwa nemukuru wezimparks muchinoi muzvari Mandi Chemere avanoti matour guides aripo asi vanobhadharwa. Muzvari Chemere vanoti vachagadzirisa matombo ave kukuvadza vashanyi.
The network guys, matour guides edu, they are always available. Muna no request and they pay. They are not for free.
Patabvunza kuti tour guide anobhadharwa mari, muzvari Chemere vatsenga mukanwa. Vanhu vakuru vanga vachibhadhara madhora 15 kupinda kunoona mapako. Ava vanenge vachida kufara vachigocha nyama nekunwa hwahwa nezvinwiwa vanga vachibhadhara madhora 100 emari yemunyika zvisinei kuti mabhondi here kana kuti eSwipe kana EcoCash. Kuona shumba dzirimo aya vanhu vanobhadhara madhora 20 emunyika. Vana vane makore 6 kusvika pamakore 12 vanobhadhara chidimu chemari inobhadharwa nevanhu vakuru. Vashanyi vanobva kunze kwenyika vanobhadhara nemari yekuAmerica inoita madhora 10 kupinda mumapako, madhora 50 kufara vanhu vachigocha nyama nekunwa uye madhora 100 kupinda mumvura dzemapako kana kuti diving. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Nunurai Jena.
Apo vakawanda vari kupemberera goredzva, vamwe vanhu vakawanda muManicaland vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo vakawirwa nematambudziko makukutu muna 2019 anosanganisira Cyclone Idai. Kuti tinzwe zvizere tabata mutori wedu nhau Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Zvichitevera mafashamo emvura nedutu mpengo aiitika kubva musi wa15 kurume gore rino kudunhu rechimanimani uye Chipinge, marwadzo acho achiri kuwanikwa kune vakawanda vanosanganisira vagari veko vakasara vanoshanda vari kumaguta akasiyana siyana uye vemabhizinesi. Nzvimbo yechimanimani inowanikwa zvirimwa zvakasiyana siyana kunyanya michero yakaita semabhanana, makotapeya, maepu, nzimbe, nzungu dzerudzi rwemakademia, madhumbe, mango, maranjisi nezvimwe. Kuparadzwa kwakaitwa migwagwa nemazambuko kwakapa kuti nzvimbo iyi isasvikike zvakare. Zvirimwa izvi zvakaparadzwawo zvikapa kuti mitengo yazvo ikwire zvakanyanya. Vanorarama nekurima izvi zvirimwa nemichero vakatamba nhamo. vairara maone kuzvitengesa vakabata chikumeso sezvo mai vakanga vatsva kumusana mwana achisva dumbu varuben gwarinya mumwe vanotengesa zvirimwa zvaibva kuchimanimani nekuchipinge vari mugutare
saka izvozvi zvatisina nekuda kwekuti zvakakukurwa nemvura vanhu vacho hakusina vaikuti supply saka zvakati afekta zvakanyanya
mumwe mukuru wemabhizinesi kusangano reconfederation of zimbabwe industries CZI vahenry nemaire vachitaura nerimwe bepa nawo vakati mafashamo ecyclone idai yakapa kuti mamwe makambani akaita sealied timbers inoita zvemapuranga irasikirwe nemari inosvika miriyoni imwe chete nechidimbu vane maire vanoti mamwe makambani ekuno kumanikaland anosanganisira tanganda t akarasikirwawo nemari dzine uwandu hwakasiyana-siyana zvichitevera kuparadzwa kwakaitwa minda nemasango emiti meya wekuta remutare vablessing tandi vachitaura kwavakaita sekuti vamwe vanhu vakatiza ikoko vazare muguta kuno kwamutare izvo vanoti zvave kuwedzera matambudziko anosanganisira nyaya dzechifambi nekupararira kwezvirwere zvepabonde
vana vedu munomu vamwe vanorarama nekutengesa muviri wavo vanga vaakushandisa nzvimbo idzodzo zvakare uye tanga takuita challenge zvakanyanyisa seguta even the rate yezvimwe zvirwere zvekupomerana zvimwe zvakadaro for the month dzacho idzodzo dzakatevera zvakanga zviri kukwira gadzirika
meya tandi vanotiwo kuwanikwawo kwemangoda kwachiyadzwa kwakapa tarisiro yekuti pamwe vangawanewo mari yekusimudzira guta asi hapana chavakawana
hongu vanhu vanouya vachigara muno vachienda kwamutare but isusu seguta kutinyatso bate chatinoti chiri apa ichi chatakawana kuburikidza nemadiamonds hatina even kuwanikawo kana paki chaiye kuti vanhu vagare mabhenji zvavo atinotaura kuti inonzi diamond park kana tichekwachiyazwa iripo ine mamutare munomu hatina chinhu chakafana naizvozvo
amai Alice Dure vanoita basa rekutengesa muguta remutare uye vanobva kuchimanimani
zvipfuyo vanhu hana nzara havana vari kuvapa chikafu dzimba dzavo dzakaparara zvipfuyo zvavo zvakaparara sukuru ari kushaya mari yekuti vapo vana vaende kumasukuru ngokuti mavaibata mahosipitari acho haana mishonga
vadavid panganai mutauriri wemdc kudunhu remanikaland
tine dambudziko haro rekuti hurumende yedu inopoliticisa masituations akadaro madisasters akadaro pakuti kana vakanga vaona rubatsiro vanosarudza kutanga vatsvaga kuti vavangape vanoraramira kubato ravo ndevapi tine dambudziko rekuwanikwa kwakaitwa madiamonds taifunga kuti nyika yedu ichasimukira kuburikidza naizvozvo asi hakuna zvikoro hakuna migwagwa yakanaka hakuna zvipatara
mumwe mudzidzi paafrica university nelson mhlanga vanotarisira kuti hurumende ibatsire vagari ava kuburikidza nekuvatamisa nechimbi chimbi
dai hurumende ikakwanisa kupindira nekukasika kana kuti ibvumirewo masangano akazvimirira semangos kuti apindire akwanise kupa vanhu zvekudya nekuvapawo pekugara pakanaka nekuwaniswa kwemvura yakachena
mumiriri wechimanimani east muparamende vari nhengo yezanu pf vajoshua sako vanoti vane mufaro mukuru zvichitevera rubatsiro rwavakawana kubva kuhurumende rwekugadziriswa kwemimwe migwagwa pamwe nemazambuko akanga aparadzwa nemvura
takawana sapoti yakawanda from government as well as manon-government organizations and zimbabweans at large maroads mazhinji akagadzirwa mabridges avhurika saka patransport infrastructure road infrastructure ndine mufaro kudza kuti at least chimanimani yaakufambika tinewo nzvimbo dzisati dzafambika zvadzo kubva pakopa kuenda kwamutsvangwa kopa to vhimba as well as muchadziya tukurwa isimba asi ndodawo kuzivisai kuti tine mufaro zvesemuriri wechimanimani east kuti takakumbira hurumende kuti vabva vatisira tara kubva panonzi pajopa kuenda pakopa that's the main link inolinka chimanimani Rusatu Valley to Chipinge
munyori mukuru mubato rezanu pf anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu remanikaland vakendisaruchera vakaudza studio 7 svondo rino kuti hurumende yavo iri kuita zvose zvainogona kuti isimudzire magariro evanhu uye munyaya dzezveupfumi mugore ra2020 ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lloyd Moyo
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emu America nasi akanda utsi unokachikidza kune vanhu vemuIraq vari kuratidzira pamuzinda weAmerica munyika iyi. Vanhu ava vakatanga kuratidzira pamuzinda uyu nezuro, uye mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vayambira Iran kuti kana paine chaitika pamuzinda uyu ichazorangwa zvakaomarara, nekuti ndo iri kutsigira vari kuratidzira. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nasi Jonga Kandemiri weStudio 7 ambatasa chigaro weZimbabwe Global Forum vaSox Chikowero, avo vati chishuviro chavo gore rino ndechekuona Zimbabwe nenyika dzemuSadak dzichiremekedza kodzero dzevanhu.
Ndikuti makorokota egoreja, isusu sesangano tingati semunhu wese anotarisira kuti goreja roga roga rinouya riine pundutso, kana kuti rinouya nezvinhu zvakanaka. Saka sevanhu vanorwira zvikuru sei kodzero dzevanhu, kana tisingati isusu pachirongo mahuman rights, ndo zvatoratidzira kuti tichaona improvement ichaitika zvikuru sei munyika medu pamusoro pezvemahuman rights dzatingati kodzero dzevanhu, kusanganisira neSadak yese kuti vachataura nezvimwe chete. Zvichazoita izvo emanetu kuenda kuAfrica yese kuti vanhu vanzwisise kuti kana tichimbotaura nezvemahuman rights tine mhenge tichitaura nezvenyu. Saka chatotarisira ndechekuti gore rimweri kutanga kwariri kuita nekwarinonopera, nyaya dzemahuman rights muZimbabwe dzinenge dzave addressed, nyaya dzemahuman rights muSadak dzinenge dzave addressed, nyaya dzemahuman rights muAfrica mese dzinenge dzave addressed.
Tinoona kuti imi muri sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa, muri kutaura nyaya yekutyora kwekodzero dzevanhu. Takaona gore rapera vakawanda zvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa zvichinyunyuta kuti zviri kutyorerwa kodzero. Matanho apa makatorawo sesangano.
Isu takaita iya inonzi pachirungu advocacy, kuenda kune vakabata matomu kana kuti hatingati maauthorities enyika, tichitanga neyatinoti Jericho munomu inonziyo Foreign Affairs Ministry, tichipedzisirawo takuenda kunana Home Affairs vachoni naiyo UNHCR, tichinotaura kuti honai zviri kuitika izvi hazvisi izvo zvinotarisirwa pakodzero dzevanhu. Zvimwewo sekuCape Town hazvisati zvava addressed. Example yatakaita isusu sekuno kuJohannesburg ndiyekuti muona kuti vanhu vakasungwa muJohannesburg vese vatinzi vaita trespass paUNHCR vese vakanoregedzwa. It was because yeintervention, kwete yedu tega nemamwe masangano takabatana, kwasarigwa kuCape Town kusine vanhu vachiri paMethodist Church. Asi tiri kuramba tichikurudzira kuti whatever negotiations kana kuti madiscussions ari kuitwa kana kuti nhaurirano dziri kuitwa ngavaise vachiziva kuti kodzero dzevanhu hadzisi kuchorwa.
Takatarisa gore ra2020, zvii zvamungatarisirawo zvinganakira vanhu zvingabuda mugore iri?
Nyaya yenhaurirano mukati meMazimbabwe kutanga kuleadership yemuZimbabwe kuti ichave nyaya ichave positive, igove nyaya iri inclusive.
Avo vanga vari sachigaro weZimbabwe Global Forum vaSox Chikowero vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nhasi na8 PM tichange tichitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvavanoshuvira mugore rino ra2020. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001202465038. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe vanoti mapurisa ari kuzosunga vose vari kufungidzirwa kuti vakauraya mupurisa kubattlefields kukadoma. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Sandekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America.